Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kona katenda ugaro kupinga. Ndikati patinongozoka 36 months mune makona activity kune hot springs. Kune fish dzakanaka zvisingai. Kune the stronger people who are so loving, so caring and so genuine they are.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanilson Chamisa woita musangano kuhwange neVictoria Falls nasi. Mai Joyce Mujuru votsvagawo rutsigiro muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wemubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance Vanilson Chamisa vaita misangano miviri kuVictoria Falls neHwange nhasi. KuHwange vaChamisa nevamwe vari kukwidza musarudzo idzi vadonha patafura huru kana kuti stage yavanga vari asi hapana kuvara. VaChamisa vatambirwa nemufaro mukuru apo vaita musangano kuHwange vasati vaenda kuVictoria Falls. VaChamisa vati vakasarudzwa vachaunza budiriro munzvimbo yeHwange kwete zviri kuitwa pari zvino.
Vakudzidzo vevakomana vezanu ndevekuti vanenge vachifunga chioko muhomwe. Hakuna anouya kuzoita basa asina kuzoziva kuti tikupe chioko muhomwe utipe chioko muhomwe. Isu tinoda kutagadzira ipapo ndakatenda ugaro kupinga. Ndikati patinongodzoka 36 months mune makona activity kune mahot springs. Kune fish dzakanaka zvisingai. Kune the stronger people who are so loving, so caring and so genuine they are. Vari tichifanira kuita matambudziko kwakadaro. Vanobva vakavataura ndikati patiri kudzoka tida kusumudzira upenyu nemagariro evanhu munharaunda imomo. Isu tauya muHwange nekuti Hwange vakati hayo hatingaipfuure. Hwange is a historical significant area. Kuno nekwakasira 472 vashandi muna 1972. Asi onai kuzanupero. Gore negore vanoita dira rokuda kupira mibhimu vachishandisa vanhu vakafa. Pachabuda hapana kumhuri dzacho hove victims veprogramu yakaitika iyo. Aiwaka ndauya kutizokupukutai misodzi pamatema ndichikuudzai kuti nhamo yenyu yakupera mani. Ndichikuudzai kuti aiwaike zvino makagara nasahwira venhamo kwakuuya sahwira werugare mukomana wechiti.
Pavapedza musangano wekuHwange vaChamisa vabva vaenda kuVictoria Falls. Vachitaura kuVictoria Falls vaChamisa vatora mukana uyu kudzidzisa vanhu kuti vanovhota sei sezvo paine kakuda kufanana kwemufananidzo yavo neyaDr Thokozani Khupe.
Ndoda kuti muzive kuti gore rino munangagwa hati kunde election asi mangwari yaka pane umwe musikana wati aishanda naye akatadza kudzidzisa vision yapresident Tsvangirai yokuti tifambe pamwe chete nemaalliance partners yedu. Saka iyeye akada kunotorawo mukana wekuti aende kunonyoresa kuti MDC. Takaenda kumakosi patakaona kuti referee wedu pane paari kumhanotamba naye achijoinana. Zvino isusu takati haiwa vanyanga vaona takachinja nyaya yesirogani yedu kwanza muruoko mune mune picture ya candidate ya president asi pazi asi pakane wa MDC pane wa MDC pane panenge pakanzi ti aiwa hapo hapasi peda musarasa vote nekuti mukavhotera ipapo mavhotera kurasa vote muri kundizwa zvakanaka mazva zvakateura inda babatisa kukuva tichiri kumbokweshana naye musikana kuti adzidziswa nekuti wakaba voti yedu ari kuzama kuda kuti vanhu varasike vanhu vanovhota by mistake opinda muofisi by mistake kupresident hakuna basa advocatero vakaita sei havagoni kuconfusa vanhu we are worried about kuparlamentary we are worried about kucouncil but tinoziva kuti imi makachangamuka muri kunovhotera pakanzi chii pakanzi chii
vaviri ava vaive vatevedzeri vamuchakabvu Morgan Tsvangirai asi pari zvino vave makara asionane panyaya dzezveupfumi vachamisa vavimbisa kuti vari kuzobvisa mari yebond note kana vasarudzwa
Kisa mama kisa?
Kisa!
Tanda haro kima kuzorela the savings counter mma bank. Vazini haro kutawa kuma bank uko hakuna mari. Maro peza makiu. Uka inda kuhiko keshi mari yako yukuru 20% commission, 25, 30% commission. Anise? Kisa mama kisa?
Kisa!
Haisi dambu zikore hiko keshi. Dambu zikondere uru mende. Uru mende nafala kukadziri sabu ni sisa itika iso so.
Vavimbisawo kuti vachavandudza zvinhu munyaya dzezvezvipatara asi vachitaura panyaya yekuti bato rezanupf rauraya upfumi hwenyika vamunyaradzi Paul Mangwana vanova munyori wezvemutemo mubato iri vaudza studio 7 kuti nyaya yezvirango ndiyo yauraya nyika kwete bato rezanupf
no sanctions cause more suffering
sarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kukwidzwa nevanhu makumi maviri nevatatu zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc zvichakadaro muutungamiri webato rinopikisa renational people's party vari kutungamirirawo mubatanidzwa wepeople's rainbow coalition amai joyce mujuru vange vaine musangano mubulawayo nezuro nanhasi vachitsvagawo rutsigiro pamberi pesarudzo amai mujuru vakurudzira vanhu kuti vavavhotere nekuti bato ravo ndiro ringakwanisa kugadzirisa zvinhu vachiti zanupf yakundikana kugadzirisa matambudziko makukutu akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi kwemakore akawanda mukuzeya nyaya yemisangano iyi tabata mutevedzeri wamai mujuru vasamuel spepankomo
ndofunga kuti misangano yese miviri yafamba zvakanaka ende vanhu vangava neescusaism yakakwana ende vachida kuti vanzwe kuti mai mujuru chii chaanotaura maererano nemaelections ari kuuya so aiwa ndofunga yafangabva zvakanaka yese
saka chii chavanga vachinyanyoudza vanhu apa mai mujuru chii chava rikuda kuzoitira vanhu vakasarudzwa kutungamira nyika
zvavataura ndezvekuti ivo vanofunga kuti development ngaiitike kuwadi ngaitange kuwadi ende councilor asarudzwa haasi bos asi munhu ari 70 yevanhu so iye achafunga kuti kana apinda mukutonga achatarisa zvikuru wadi newadi ndizvo zvaanga achizvitaura nezvokuti anofunga kuti ndipo panotanga devolution of power nekuti constitution yakaitwa muna 2013 especially nezvinhu zvisina kuitika iye anofunga kuti nguva yakwana kuti zvinhu zvacho zvakadaro zviitike
ko tichitarisawo panyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka sevari kuti vanhu vanofanira kuvavhotera zvii zvavanoita kuti vagadzirise nyaya yeupfumi
ya zvavataura nenyaya yacho iyoyo ndezvokuti Zimbabwe ine hufumi hwakanaka hwakakwana asi zvaita kuti tive vanhu vari mane poverty yakadai ndezvokuti utungamiriri wanga uripo since 1980 wanga uchiba zvinhu zvinofanira kuti zviende kunodevelopa vanhu ndaizvozvo anofunga kuti iye akapinda zero tolerance to corruption and zvinhuyo zvese zvatinazvo zvichashanda kuti zvishandire munhu aione munhu ari kumba kwake kuti aiwa manje development yasvika kumba kwangu aiita reference neBotswana kuti maminerals avo anoshandira vanhu veikoko.
Mutedzeri waamai Joyce Mujiru vaSamuel Pepa Nkomo vari parunhare muBulawayo. Mangwana dare guru redzimhosva muHarare richanzwa nyaya mbiri dzakakwidzwa kudare iri nesangano rinoona nezvemitemo nekushanda kweparamende rakazvimirira reVeritas. Sangano iri rinoti rinoda kuona gadziriro dzesarudzo dzichiitwa zvakanaka zvichitevedzera bumbiro remitemo. Veritas inoti zvinhu hazvisi kuitwa pachena uye Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kuburitsa pachena mazita evanhu vairi kushandisa musarudzo dziri kuuya sezvo pasingafanirwe kuve paine mapurisa kana masoja. ZEC iri kukurudzirwawo kuti ibude pachena kuti iri kudzidzisa sei vanhu nezvekuvhota nezvimwe. ZEC yakamboendeswawo kumatare neElection Resource Center nemamwe masangano nenyaya yekuti iri kupomerwa mhosva yekusafambisa sarudzo zvakanaka. Asi iyo ZEC inoti iri kuita zvinhu zviri pachena. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti zvizhinji zviri kudiwa zvaifanira kuve zvakaburiswa pachena kare kare pasina zvekuenda kumatare.
Hapana chinoshamisa kuenda kwavari kuita ukoti. Iright yavanopuwa nemutemo, iright yavanopuwa neconstitution pamwe chete neaccess to information and protection of privacy act.
Zviri kudikanwa neVeritas izvi zvanga zvisingafaniri kuva zviri panze pachena here kuvanhu?
Zvimwe zvacho zvinhu zvinofanira kunge zviri pachena, asi zvimwe zvacho marecords kaandataura kuti kaemployer neZEC ndiani uye akamira sei sei zvimwe zvakadaro. Awo mamwe marecords ekuti anongowanikwa chete kana makumbira mvumo yekuti maone, nokuti information yakakosha. Pane zvinyito zvakawanda zvekutaurwa nemapato akasiyana-siyana uyezve nemasangano akazvimirira zvinoenda nokuti ZEC iri independent here kana kuti haisi independent. MuZEC mune vechiuto here kana kuti hamuna vechiuto? Saka kuti tive neconfidence yekuti muZEC hamuna planu vechiuto vari kushanda muchiuto vari kushanda muZEC panguva inoi, ZEC inofanira kuratidza pachena neprinciple yandataura iyo yetransparency kuti vari vayakaemploya vanhu vakaita sei.
Sei vanhu vachienda kumatare kazhinji kazhinji kudari pamusoro pesarudzo iri kuuya iyi?
Zvatiri kuona zviri kukonzera kuti vanhu vaende kumatare panguva ino zvinhu zviviri zvitatu. Chokutanga ndechokuti electoral court sekuziva kwenyu majudges acho ari 35 aangu apoindwawo chete mazuva maviri matatu apfuura. Saka tanga tisina electoral court. Kuveko kweelectoral court kwapawo mukana kuti avo vanoda kuiapprocha vachinyunyucha nezvinyuto zvavo vakwanise kuenda kumatare. Ndochokutanga chaitika izvozvo. Sechipiri ndechekuti izvo zvinhu zvedu mafambisirwo esarudzo dzedu anga ane chinono mukati mukatarisira kuti voters roll yakatora nguva kuti ivepo, provisional voters roll. Saka kureva kuti pane zvizhinji zvaisagoneka kuitwa kumashure uko zvakungokwanisa kuitika rino kuti nguva yacho yasvika. Uyezve chechitatu ndechekuti president vaproclaima maelections pane zvinenge zvichitarisirwa nemapato akasiyana-siyana zvakaita sekuti voters roll riripo here. Tiri kuda kuti tikwanise kuona mukana wokuriodhita zvakaita saizvozvo. Zvinoitika chete nokuti yangove nguva yekuti zvinhu zviitwe nechimbi chimbi nokuti zuva reelection rakuzivikanwa. Saka hapana chinoshamisa Nusa katini majaji 35. Majaji yo waka wanda zikuru. Ano guna kunzwanya ejozi.
Avo vanga arisachigarwe Zimbabwe Election Support Network va Andrew Makoni vari parunare muHarare natanunuka wande we Studio 7. Iko zvinotochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zvirikuitwa nevechidiki muupenyu wavo kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo regarega chevechidiki patinotaura nevechidiki tiri kuno ku Studio 7 ku Washington DC. Ini ndini Evans Zininga. Taita rombo rakanaka nhasi tichakurukura nehanzvadzi yedu Esther Zimudzi arikumhanyawo achiita zvematongerwo enyika vachipinda mumakanzuru kuHarare. Tichanzwa zvakawanda kubva kwavari. Kwazwai vanzvadzi.
Kwazwai vaterere.
Ndimika muri kuchimhanya ichi paHarare apo. Tingada kuziva kuti Esther Zimudzi uyu ndiani ari kudzingirirana newadhiripi.
Tinacho tiri kumhanya nacho chidhizaiti chekuti tikwanise kupinda mukanzuru. Ini ndinoitwa Esther Vongai Zimudzi. Ndiri kumhanya for council. Ndakamirira Hatfield inosanganisira Masasa Park, Hatfield neChatcom.
Chaka kusundai kuti muti ndakudawo kupinda mukanzuru chii?
Ini chakandisunda kuti ndinge ndichive ndiri pakati pevanokukwidza musarudzo dzino. Ndechekuti ndandaneta nekutakura mvura mangwanani ega ega asi vabereki vangu vachibhadhara mari kukanzuru mwedzi nemwedzi. Uye ndandaneta nemapolitician vanosvika vachitivimbisa vachiti vachagadzirisa zvinhu. Asi mushure mekunge vasarudzwa hatavaoni uye zvinhu zvavanenge vakatipromisa panenge pasisina.
Makore mangani ekuberekwa?
I'm 21 years old.
Vari kuzvitambira sei vari munharaunda menyu kuti anenge mwana mudiki?
Muwadzima ndinogara mune mazera akasiyana siyana. Chive chidiki vari kufara nazvo vari kunditambira. Kwetawo vakuru pane nhau yeAgeism minenge iripo asi mumashure mekunge ndavatsanangurira manifesto yangu vanobva vanditambira zvakanaka. Votanga kudi kundisapota mukampaign mangu.
Saka imi muri kupinda makaberekwa nani? Mune bato ramuri kushanda naro here kana kuti makazvimiririra?
Awa, ini ndakazvimirira. Asi mukinge ndakazvimirira kudaro takabatana nemamwe maindependent candidate ose vanga vari interested. Saka tinoda kumhanya pamwe chete tiri under banner rinonzi People's Own Voice kana kuti POVO.
Mubasa rezvematongerwo enyika ramapinda mariri munoda zvinhu zvakawanda zvinotarisirwa kwamuri. Imimi zvamuri kutengesa kuvanhu ndezvipi zvii zvamuri kuvavimbisa kuti muchachinja kana mapinda panyanga?
Inini pamanifesto pangu ndine zvinhu 16 zvindakazviwana mushure mekunge ndaita engagement ndaita tsvakurudzo dzangu muHatfield ndichiwedzera ruzivo. Pane zvimwe zvandaa ndichiziva ini semugari wemuHatfield nematambudziko atinosangana nawo. Saka pane zvimwe zvezvinhu zvandiri kuudza vanhu zvandakati zvandiri kupromisa asi zvimwe zvinhu zvandichange ndichiita. Ndichange ndichiita kuti vanhu vawane value for their money which they are paying kukanzuru. Ndichangewezve ndichishanda neconstitution ndichitaura kuti zvimwe zvezvinhu zviri muconstitution zvinobata kukanzuru. Zvakasara nemvura ndichita kuti mastreetlights ange avapo mamugwagwa yese muHatfield emuward 22 inofanira kunge ava nemastreetlights ari kushanda. Ndakataura ndiri kupromisa futi vanhu kuti community Hatfield community is going to be disability friendly uye ndiri kupromisa vanhu kuti ndichaona kuti mugwagwa yese yemuHatfield ave resurfaced. Ndakabva ndazvipa time frame yekusvika musi wa 2021 kutanga kwegore ra 2021 migwagwa yese yemuHatfield inenge yagadzirwa nezvimwe zvakawanda.
No, vamwewo vemapato akasiyana siyana vamuri kukwikwidzana navo muri kuona vachizomira nemisei hamusi kutyawo here kuti pamwe pachaitika zvemhirizhonga zvataiona zvichiitika kumakore ari kumashure uko?
Varipo vemapato akawanda. Asi ezvino zvi since tisati vanhu vangu vasati vakunaso campaign and tinoziva kuti nemakore ese angapfuura it was ZANU-PF which was orchestrating violence. Saka ini ndinonzwa kufara kana ndazvinzwa zvichitaurwa nemunhu wekuZANU-PF kuti iye ari kuda mafree and fair elections.
Vakamira kunze vanoshuvirawo kuti isu tinodawo kupinda mune zvematongerwo enyika. Mashoko amungavapewo ndeyekuti kudii?
Kune vechidiki, zvoda kuvati you are never too young to run. kana muri mufange semuno muZimbabwe. Constitution yedu is very clear. Inotaura kuti kubva pamakore 821 munhu anokwanisa kubvumidzwa kurana. Saka iwowo kana uchifunga kuti uri mudikisitere kana ufunga kuti unoda experience akawanda, hapana munhu akazvarwa ane experience. Chitongoita zvawatongofunga izvozvo, wakatongoona pane need, pane leg kuti kana pane munhu asiri kugona basa kana pane huwo rwakawanda, endai wechidiki unogadzirisa zvinhu. Nguva haizi yedu, life expectancy yemuZimbabwe 37 years. By the time munhu anozofanira kusvika 37 years unongofanira waself-actualize.
Ndokutendai zvikuru vanzvadzi nekunge matora mukana wekuti mukurukure nevateereri vedu panhepfenyu reStudio 7.
Awa, ndinokutendai.
Vateereri vedu, ndokutendaiwo zvikuru kunge manga muinesi muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura navanzvadzi vedu Esther Zimudzi vari kuda kumiririra Hatfield semukanzura. Panhasi togumira pano, ndokuvigirai zvakare chimwe chirongwa svondo rinouya. Mosara nemufaro, ndokuonekai. Ndini Ivan Zininga, ndiri kuno kuWashington DC.
Tinotenda Ivans iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ndinoimba ndinokuwanai makasimba. Ini ndini Tanonoka Wande nechimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kuCanada uko kwatinoudzwa pamusoro pevatendi veUnited Church of Canada.
Ini ndinonzi Reverend Wilson Gwanese, ndinobata ndiri muchurch inonzi United Church of Canada. Canada, province known as Newfoundland and Labrador.
Mava nenguva yakadini muri ku Canada?
Ndawana makore gumi, ndakutovarira gore rechi11 manje.
KuZimbabwe makabarini?
Ndakabva kuZimbabwe 2002, end of September, ndichienda kuBotswana. KuZimbabwe ndandiri mufundisi muReform Church in Zimbabwe.
Pamakauya kuno Canada makachinja machechi here kana kuti izitari ichecha rakachinja?
Pandakauya kuno Canada ndakachinja machechi, nokuti chechi yokuno United Church of Canada ichechi yakabatana Methodist Church neCongregational Church nePresbyterian Church. Mapiriri edu kunamata kwedu kwakafanana neReform Church in Zimbabwe, asi ichechi yakasiyana nezvokumusha.
Ko vanhu vamunoshanda navo vatendi vechechi yenyu vanosiyana zvakadini neavo vari kumusha kana kumukwa makamboshanda?
Vatendi vatinoshanda navo kunoku vanosiyana nevekumusha zvikuru, kakuti chechi yandiri mufundisi wayo, conference yedu yose inokava province yese yeNewfoundland and Labrador province. Saka population yedu vanhu vari muno varungu, varungu ndo vazhinji vavo. Uye kuno kumanje vatendi vedu vanhu vakuru vechidiki vashoma shoma.
Chinokomera ichi pabasa ramunoita kana muchinzanisa nezvamaita muri kumusha?
Ini chinondomera ndechokuti kushanda uri mufundisi usingaiti basa rako semadzidzisirwa atakaita kumusha nemabatiro atakaita kuZimbabwe kana kuBotswana pakaoma. Nokuti kumusha uku mufundisi unoshanda uchishanyira vatendi vako mudzimba mavo, uchizivana navo, uchiziva matambudziko avo. Kuno manje nyange munhu akafirwa, mumwe anogona kuti handidi kushanyirwa namufundisi, anogona kuti mufundisi musandishanyira, iye afirwa. Vanorwara muchipatara kuno unogona kuti ini handidi vhizi kubva kuna mufundisi, mufundisi ngaasandishanyira, handidi mufundisi kuti auye. Saka unogona kuva nevatendi vako vakawanda muchechi mako, asi kana kumba kwavo hautomboendi because vanoti hatidi isu tisinouya kuchechi. Ipapo pakaoma manje, takajaira ufundisi hwekuva neconnection nekuzivana nevanhu tichibata pamwe chete semuri. Asi kunoku manje zvakatosiyana, zvinhu zvakaoma izvo manje. Munhu washanda makore akawanda uchiita ufundisi hwedu hwokumusha, hwokuzivana navanhu nekubatsa navanhu, hwokuno manje hwakanyatso kusiyana.
Zvino kurwadzisai mwoyo?
Zvinorwadzisa mwoyo shuwa, nokuti nyange dei iri culture zvayo, but culture munhu yaunenge wakurira, tsika dzedu dzatakakura nadzo munoziva kuti vahwande hadzibvi pamunhu, ndo dzinovaka unhu hwedu. uye rimwe shoko rinongoma nderokuti kumusha kana munhu achirwara ari muchipatara nyange ofa hatina matiri munhu kuti ngachifa asi kuno kumanje ukadenwa kudezwa kundonamatira munhu anorwara akufa unototi uyu munhu uyu ngachifa mwari mugamuchirei kana iriyo nguva yake ngachifa saka unoti vanhu vanotozvitarisira zvekuti mufundisi anamati achidaro
saka mungati mazvijaira
zvinonetsa kuti ndajaira
mungati kwavo mashoko enyu okupedzisira here
mwari ndivo vakatidana isu tiri vana vamwari tinonamata mwari mumweya nomuzvokwadi zvinoreva shoko ramwari Jesu Kristu vachitaura kuna John 4 vachitaura nomukadzi weSamaria kuti nguva yakwana ndiyo ine yokuti vanonamata mwari vamunamate mumweya nomuzvokwadi zvakakosha kuti tirambe takamira pakutenda kwedu pana Jesu watakatenda asi ndinofara kuti vanhu vomuno vanogamuchira ushumiri hwedu uye vanoti ufundisi hwedu nevanhu vanobva kunze kwenyika zvikuru kuafrica uku hwakasiyana nehwemuno saka vanhu vazhinji vari kutendeuka tina vanhu vari kutendeuka ngatiparidze shoko ramwari tisingatyi nokuti sheJesu ndo vakatidana nomweya mutsvene kuti shoko ravo riende mberi
aiwa mashoko makukutu chaizvo atapiwa naReverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
tinotenda Tanonoka makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning back.
Iko zvino tochimbotarisa mitambo yenhabvu yeWorld Cup yatambwa nhasi. Mitambo yanga yakamira yakadai. Mugroup E, Serbia yarova Costa Rica 1-0. Mugroup F, Mexico yarova Germany 1-0. Mune mumwe mutambo uriko manheru ano uri kutanga munguva pfupi inoteerana 8. Brazil iri kutamba neSwitzerland. Tombotarisawo zvabuda mitambo yePremier Soccer League. Capes United 2, Chapungu 0. Black Rhinos 2, Ngezi 1. ZPC Kariba 2, Bulawayo Chiefs 0. Chicken Inn 1, Triangle 0. Harare City 3, Yada 0.
Everybody get their hands up for the anthem. Chino Shai from the end. I'm busy taking off on my waist.
Nguva yedu yapera regai timbotarise misoro inau zvakare mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voita musangano kuwange nekuVictoria Falls amai Joyce Mujuru votsvagawo rutsigiro muBulawayo mangwana dare repamusoro richaziva zvakare nyaya yeZek yekuendeswa kumatare ichipomerwa mhosva yekusafambisa sarudzo zvakanaka nesangano reVeritas Brazil yotamba neSwitzerland na 8 nasi manheru ano mutambo weWorld Cup tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri musakanganwa kuteerera nhau dzedu na 6 a.m. mangwana ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzesindebele
Soko isika tisenda baku.